Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 27 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchurumba chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri, 2512. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora hurumende dzichiti haina kugara yataurira vanhu chokwadi pamusoro pecoronavirus kubva pekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huri kuramba huchikwira zvakanyanya, zvinoratidza kuti chirwere ichi chakomba munyika. Nezuro pavanhu makumi manomwe nevasere 78 vakabatwa nechirwere ichi, makumi manomwe nevana 74 vakabatwa nacho munyika. Vamwe vana vakabatwa nacho mushure mokudzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri, 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana, 34. Vapora pari zvino vasvika mazana mashanu negumi nevasere, 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvine gumi nevapfumbamwe, kana kuti 119,000. Kupararira kwecoronavirus kwapa kuti hurumende ishandise mauto nemapurisa kuona kuti vanhu vagara mudzimba panguva dziri pakati pa6 mangwanani kusvika 6 manheru. Asi vanopikisa vanoti izvi zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti vanhu vanozoratidzira musi wa31 chikunguru. Mumisha yevazhinji zvekuti vanhu vagare mudzimba zvinenge zviri kunetsa, sezvo vanhu vanoti vari kubuda vachiedza kutsvagira mhuri dzavo chikafu, sematauriro akaitwa naAmai Ratidzo Mufanichiya, mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kudunhu rechitungwiza, uko mapurisa akapfuura gumbo remumwe anotengesa mumigwagwa vatina shezharara vakakuvara zvakaipisisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Mari yatiri kutaura iregistration chete yekungoti council iri kuacknowledgea kuti you want to operate at a certain place. Then from there kana machinge mazoallocatewa that space mune makuzobhadhara mareds. Zvakudhipenda nekuti uri kuita basa rei, iflea market here, chii kuita zvevending here zvemadomasi. But iyo 10 yokungobhadhara kuti unzi wapinda mudatabase revanhu vari pawaiting list rekuti vaallocaterwe maworkspaces, ndopane nyaya yacho.
Asi tiri kuona kuti munharaunda dzakasiyana-siyana zvikuru munogara veruzhinji vari kubatwa nechirwere ichi vanenge vari kuti wandei. Saka vanhu vanga vambomira here kutengesa posa apa panga pachinzi nehurumende iri kumbogadzirisa zvinhu, kana kuti vanga vachienderawo mberi nebasa ravo?
Vanhu vari kutengesa munharaunda iya maregulations akazviswa isi last week but one. But all along during the lockdown vanhu vanga vari kungotengesa zvekuti munhu ari kunida a survival practice yaangaite kuti akwanise kuchengeta mhuri yake. Because lockdown yeri yatora too long isina kupera. Saka ni vanhu vanga vava kungoita zvavari kuita, ende mukuita kwavo ikoko vachinetsana nemapurisa nemasoja, vamwe vachisungwa, vamwe vachitorerwa zvinhu. Ndopaya patikazoona mukomana uya akupfurwa futi gumbo. Saka ndomararamira kuti vanhu vari muZimbabwe ufuchi mpovati ato wedzera ende hanga wanu waru kukwara ninzara tova tata kuti ma gender based violences anyanya kuwanda kusika namba musina chikafu wanu wasiri kuwira na mumba kune cha mirishonga yemudzimba inowanda stereki saka situation yatinayo yakaoma.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvinyanyo ome kudai?
Kozi vanhu vakambenge vaine hope yekuti vachapiwa relief lockdown relief nehurumende vanhu vakanyorisa mazita but until now handisati ndawana umwe munhu ari kunzi akabenefita from that program saka zvakufosa munhu kuti breach lockdown regulations social distancing vanhu vakungoendawo pamusika vachinotengesa and you see saka it's a challenge sure it's a challenge I mean zvakungodawo mwari kupindira
amai ratidzo mufane chiya mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kudunhu rechitungwiza vange vari parunhare kuchitungwiza kwekare na Blessing Zulu we Studio 7 ko kumamisha zvinhu zvakambirirawo sei Blessing abatawo madzibaba Godfrey Chidau Karembera vekuguruve South kuMount Darwin
chiwere tiri kuchinzwisisa mukoma Blessing zvoda kana patinobuda opa dzimba tichienda kumashops sesi kumamisha kunokukashoma kuenda kana kumapoints kumagrowth point kwatinoenda tinoswera hedu tichiita mabasa edu epamba temahuni kuita basa reswere pamba tinotoita so akashoma kuti ndizopfeka hangu masiki ndiri pamba pangu ndichiita basa rangu repamba but kana taakubudawo kuenda kumashops kana kuendawo kunenge kwakaungana vanhu tiri kuzvitedzera chaizvo mitemo yacho yecovid iyoyo tiri kuzvitedzera chaizvo zvakanyanyisa totopfekawo mamasiki iwayo tifunga hapana pangambofambi munhu asina kupfeka masiki iwo mutemo uchitaura kuti ngatipfekei mamasiki tiri kuzvitenda tiri kuzvikurudzirawo izvozvo zvimwe zvekupfeka mamasiki
saka ruzivo rwekuti mungadzivirira sei covid-19 muri kurwana kupi chaizvo
tinozvinzwawo kubva kuhealth ikoko kuvashandi vehealth uyezve nepa ZBC apo vanenge vachimbotaurawo vachidzidzisa nemaadvhita vanenge vachiita ndo dzidzo yatiri kuwana pati kuwana vanofamba chevo zvekusimbisa chaizvozvo hakuna tifungonzwawo pamedia ipapapa ndo patine chingoteerera kuti o zvinodai tinodai so gezo maoko kunenge kuchidiwa kusanitaiza pamwe nokugara wakapfeka mamasiki kana uchienda pane nzvimbo dzine vanhu vakawanda
iko kwamuri kuguruve South uku munokwanisawo kubata here Studio 7 zvakanaka
ndiyo nhepfenyuro yaade mukurumbira kuno kumamisha ndo nhepfenyuro inotaura chokwadi ende yaakutofarirwa nevanhu vakawanda zvokutoti kune vanhu vasina kana maredhiyo munongoziwo kuno kumamisha tichiita kasarira unotoona vanhu vakatoungana pane mumwe musha vachiteerera Studio 7 news dzekuseni 6 o'clock 7 dzemanheru dzedzi aivo vanhu vari kuteera vanhu vari kufarira zvokutoti vanonatsa kuziva news dzechokwadi news dzine ramangwana tinatsoona kuti zvakarongeka hazvedu zveZBC kuno kumusha izvi hapana kana chokwadi chinchitombotaurwa kana so vanhu vaabengenuka vanhu vaakuziva vanhu vaakutoziva kuti taiwa news dzechokwadi inews dzatinonzwa pastudio 7 so vazhinji vaakufarira ndokunyebere mukoma Blessing muri kufarira basa ramunobataka muri kutofarirwa zvisingaiti kuno ende haiwa studio 7 ndo news dzataakutoteerera kuno kumaruzevhe hatichamboteerera ZBC isu vazhinji vacho vashomawo heva vanoteereravo zveZBC vachizvikurudzirawo but vazhinji vaakutoteerera Studio 7
madzibaba Godfrey Chidau Karembera vekuguruve South kuMount Darwin vange vari parunhare na Blessing Zulu zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi matatu 830,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu 17,523 vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevashanu 485,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nematanhatu 16,000,000 Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mana vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu 146,000 pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zvikuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitanhatu 646,000 vapora vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezvikuru mazana maviri kana kuti 9.2 million. Kubatwa neutachiona hwecoronavirus munyika vari kuwanda zuva nezuva. Vari kufa nechirwere ichi vari kuwandavo. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dziri kushora hurumende dzichiti kubva pekutanga hurumende haina kugara yabudira vanhu pachena pamusoro pechirwere ichi. Umwe wenyanzvi idzi muzvinafundo Elliot Masocha veDeVry University vanoti zviri pachena kuti vazhinji mumaruwa havasi kuziva zvakakwana pamusoro pechirwere ichi uye hurumende inofanira kubatsira vanhu zvakanyanya kuti vakwanise kuteedzera mitemo yokurwisana nechirwere ichi. Tichienda pamhepo, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Muzvinafundo Masocha vanoti kukunda chirwere ichi ndiko kuchapa mukana wekuti zvehupfumi zvikwanise kufambiswa zvakanaka.
Mabonero andinoita ndokuti kubvira pakutanga hurumende yeZimbabwe haina kukwanisa kubudira vanhu pachena noruzivo rwokuti chirwere checoronavirus chinowanikwa sei zvekare chakaipa zvakadini. Vanhu vazhinji vatinoona vamwe vachitaura navo nokunzwa vachitaura havatombozivi zitaracho. Saka mabonero andiri kuita ndokuti hurumende kutadza kwairi kuita kubudira vanhu pachena nokuudza vanhu kuti chirwere ichi chinotapuriranwa sei zvekare chakaipa sei kuvanhu vakati nevakati kana kuti ndachengetedzana sei kuti chirwere ichi zvatichangogara nacho kusvika kwazowanikwa mushonga vanhu vangaita zvipi. Zvose izvozvo zvinozoita kuti zvipinde kunyaya dzeupfumi hwenyika.
Hurumende yasimbisa zvekare mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kurwisana nechirwere checovid-19. Munoti nazvo?
Malockdown ari kuitwa nehurumende iyozve hurumende imwe cheteyo iri yeri kuti asiri kupa vanhu kana maticha mari dzinongokwanisa chete kudzitenge kana dziri pamakadhi dzamaus dollar navaya vaya vari pamugandigere. Zvekare takanzwa zviro pano kuti havachapa vanhu vanosvika 1,300,000 Zimbabwe dollar inova iyo US dollars pamwedzi. Vanozokwanisa kutenga sei kana vasingakwanisi kuinda kumaguta kana zvitoro zvikuru zvinokwanisa kuti vakwanise kutenga vachikweya makadhi avo iwawo. Dai kuri kuti hurumende yangopa vanhu ivavo vainopa maus dollar maticha vemapenjin ava iri keshi yavanokwanisa kutenga naye kana kumaruseva ikoko kwavari. Notikatarisa isu tinoona kuti vanhu vazhinji vomuzimbabwe kubvira maticha chaiwo ari kumaruseva kwavasingakwanisi kuti vange zvine zvina malockdown vakwanise kuinda kumaguta kunoshandisa mari yavakapiwa iyoyo. Saka zvinoita upfumi hwenyika ndohwokuti kana kufamba kunoita vanhu kukadziviswa upfumi havungabudiriri. Zvinochoita kuti upfumi hubudirire nyika dzose dzapasi rose ndozvokuti hurumende ikwanise kudzivirira chirwere checoronavirus kuti chisawanda muvanhu.
Munoti nezveupfumi hwenyika uye zviri kubatwa sei nezviri kuitika?
Makonsuma iwayo kutenda kunoita vanhu ndo kunoita kuti upfumi hubudirire. Saka ngatidzidzise vanhu kuti torarama sei nechirwere ichi chiriko izvozvo mazuvano, asi tichingotenga tichikwanisa kufamba uko nouko. Zviri kuitika zvokuti vanhu vanoda kudemonstrata kupera kwomwedzi uno vari kuti tinoenderera mberi chete inyaya izvo inozobva kuhurumende. Hurumende hainonge yakadzidzisa vanhu kuti aiwa mufaniri kuungana, mukaungana zvakati zvakati zvinozokonzera kuti chirwere chipararidze. Kana kuti kana muchida kuungana, unganai mune mamaski, unganai muchiita zvakati, unganai mwari apo mwari apo muchema zvichemo zvenyu.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7.
Thank you.
kutarisa zviruma pepa nawo anasi. Mukroniko mune nyaya inoti hurumende yaudza mapurisa kuti vatore motikari dziri kushandiswa kutyora mitemo yekurwisana nechirwere cheCovid-19 uye kuti vatyairi vadzo vasungwe. Kuroniko rekare rinoti chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chakagamuchira varwere vane COVID-19 vanopfuura zana pakamirirwa kuti pavanofanirwa kurapwa vari papere kugadziriswa. Daily News rine nyaya inoti gurukota rezvemasimba emoto vaFortune Chassis vanoti vaziviswa pamusoro pedzimwe mhosva dzeuori mukambani yeZesa Holdings, asi dzichinzi dzakanangana nasachigara wekambani iyi Dr. Sidney Gata. VaChassis vati hurumende ichavhereketa nyaya iyi. Herald rinoti mapurisa pamaroadblock achatanga kubvunza vanhu kuti vavaratidze magwaro emvumo yekuenda kubasa akasainwa nemukuru wekambani yavanoshandira kana kuti chief executive officer anoratidza kuti basa ravo ibasa rinokosha. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi kuvashamariri veStudio 7. Ini ndonzi baba mumu ndiri paDurban. Chinondinetsa pahurumende iri kutonga iyi inoti haikwanise kubetsera vanhu paCovid-19 apa. Asi panguva yemakampeini chikafu chinobuda chekupa vanhu vanokampeina, asi ava vari kudambudzika panguva inoyo havakwanisi kuwana chikafu ichocho. Zvinomborevei?
Kwazuva vashamarari veStudio 7, tinokutendai zvikuru kwazvo nebasa ramuri kuita. Asi ini chandinoda kukurudzira vanhu, ngatisimbei musi wa31. Uye taifanira kuti vari kunze kwenyika, vari kuna South Africa, Botswana, tiende kumaembasi edu ikoko. Taenda kumaembasi kwedu tonodemonstrata tiri ipapo pamaembasi ipapo, tichiramba kuti atidi maembasi ese ngaavharwe. Maembasi ese ngaavharwe kusvika paita utongi hune jekerere, kusvika uori hwapera munyika yeZimbabwe. Maembasi ngaavharwe, vanhu veZANU-PF ngavadzoke kumba. Vanotonga vari kuza kumba musha kweZANU-PF.
Makadii pano paStudio 7, makadii mose anoteka Studio 7. Kuona mukoma Jonga mukwanisi here kubudisawo zviri kuitwa vanhu, kunyange ambe vari kupiswa misha yavo, vanhu vatambura vari kusvitsa zvichema zvavo kumapurisa masabhuku, but hapana ari kumbotora action. Hamugone here kuvabatsira avo vanhu ava? Haiwa, zvokurwadza, kushungurudzwa uri munyika yako. Haiwa, burisaiwo izvi muzivise umwe noumwe ari muZimbabwe kuti ndo zviri kuitika. Vanhu vatambura, tarisai mwana uri kupisirwa misha. Haiwa, ndinotenda mukuvateri weseZimbabwe, ndinotenda. Zita rangu nonzi Chinyasitoda Dheka.
Makadi henyu mose vashamarari nevatsigiri veStudio 7. Ini ndoda kumbotaurawo maomero aita zvinhu mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vedu vemunhu wese pari zvino ave kunonga zvose nemuromo nepamusaka pecorruption yapinda mukati menyika yedu. Iko zvinezvi kana mari dzakanzi dzichapihwa vanhu nguva ino yeCovid, hapana kana mumwe chete aiwana, asi mari dziri kutonzi dzakatobuda kare kare. Makatarisa mari dziri kupiwa macivil servants edu anosanganisa masoja, mapurisa, madokta, manesi, maticha, vari kupiwa tumari nzungu chaidzo. Iko zvinezvi vakapiwa $75, mari iyo haizi kutoreka. Ndiri kuti hatibata nemusi wa31 tende tese tinogadzirisa uori wapinda mukati menyika, tinodemonstrata tiri pamwe chete. Ngapasawana umwe anoti regai ndirove umwe. Kana uri musoja kana uri mupurisa, usawaniko uchirova mumwe. Hatibatsirane, tigadzirise nyika. Ndatenda.
Mamuka sei. Chimwe zvechikundirwadza ndechekuti tarirai moni nyika medu makesi emavhairasi ekoronavhairasi angakadzika chaizvo chaizvo. Chakusaka kati makezi zee virus ya akwiri tese mwono kusimagula kukita wa anima body. Hey, warukutura mitumbi wala nunga kafa kunu kusata fika wenda na ya kuzimbabwe. Osa nga zanima groceries. Munondu zati muna nunga kafa ni corona virus. Warukutura mitumbi wake omis utakura wenda na u. Denu wa chuka kumusha kwa acho. Mabatiru acho. Zunuzi jitu kwa acho. Ndosaka chivwele chaku pararia. Chivwele achikata ziku. Kukujira zwakanyanya unumasema kuri achikuita kumusha. Pamusana po zuri tiketu. Because muna nunga kafa ni corona. Ata kuru matakuru awarukita iyo.
Magadi wa shamarari wedu we studio safe ni. Ndino ito ora shidi nilo. Ndino pa rastin peki hapa. Ndino dango tindi taure angu pa msoro pe. Suruku ituwa newe wanu weza nupiefu. Maruku wana songe wanu wasinga fungi. Songe wanu wasina ku wasina njere. Uwezi kana wa shidi anzi kuratizira. Kuno shikora mitemo yellow town. Korea pera 2019. Wanu wakaratizira mna January. Wakarakashwa kusina lockdown. Yes, no wakubanda nenye lockdown. Wagara iwo pachawo kuti vanhu wa demonstrate havadi. Kavangotaura kuti achidi varege kuwanda nomumwe because vari kuwanda nomumwe kavachitaura nyaya lockdown. Lockdown yatanga VCM na March. Nguva dzese vaingodzivisa vanhu kudemonstrate. Every time vanhu vachida kudemonstrate vanobata vachirova. Sanga varege kuda kutinyepera. Isinongo demonstrate kana zvichiita kana vanhu karamba vakasungana ngatirambe takasungana vana zvibabu tigadzise nyika yedu sezvakaita vanhu kumalawo. Kwete kuvhundusirwa nenyaya yelockdown. Lockdown haina zvainomboshanda and haisi yavangavanda nayo because kubva havasati vambobvumira vanhu kudemonstrate unless varivo vanenge vachida kudemonstrate vanoita zvavanoda. Vakapedza mazuva akawanda vari pamuzinda weamerica vachiti hanzi iyi tiri kudemonstrata nokuda kwemasanction. But ivo kana vamwe vachida kudemonstrata havadi kuti vanhu vadhemonstrate. Saka ngavarege kuona vanhu sevasingafungi. Vanhu vese vanofunga. Atenda.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Ukama pakati peAmerica neChina huri kuramba huchidzikira. America yakazivisa China kuti ivhare muzinda wayo muguta reHouston mudunhu reTexas ichiti vasori veChina vari kuba ruzivo rwezveupfumi. China yakapindurapo zvakaitwa neAmerica ichiudza America kuti inofanirwa kuvhara muzinda wayo uri muguta reChengdu izvo zvakawedzera kuswavirirana kwenyika mbiri idzi idzo dzagara dzichinetsana pamsoro pekutengeserana kwadzo uye pamsoro pava Trump vanoshora China vachiti yakatadza kumisa coronavirus munyika mayo izvo zvakaunza chirwere ichi kunyika zhinji pasi pose. Vanodzidzisa zvekudyisana kwenyika paCalifornia State University kuChico muCalifornia, Dr. Angela Gapa vanoti kusawirana kwenyika mbiri idzi kwakagara kuripo kwenguva refu zvekuti hazvisiri nyore kuti vaonerane nenzira imwe chete.
America neChina inyika dzikuru dzinonzi masuperpowers zvichireva kuti muinternational system ndidzo nyika mbiri dzine economic power nemilitary power yakanyanya kudarika dzimwe nyika pasi rose. Zvichidaro nyika mbiri idzi dzinokompita zvese militarily, economically, diplomatically, socially, culturally. Nekuti nyika dzine matradition akasiyana. America ino follow a western tradition whereas China ino follow a eastern tradition. and mukatarisa historically senge pakaitika inonzi Cold War nyika idzaiva at opposite sides of the Cold War because China yaifollower system inonzi communism America ichifollower system inonzi capitalism.
Senyanji munezve kudzidzana nekufambidzana pakati penyika dzakasiyana siyana. Munofungei inokufambidzana kweAmerica neChina pari zvino?
Mazuva ano China neUnited States ma diplomatic relations avo ari strained panyaya yekuti President Trump vakaita political campaign yavo on an anti-China platform. Nekuti mabasa akawanda emuAmerica aimuvwa kuenda kuChina. Saka zvakaita kuti vanhu vakawanda vari muno muAmerica vasupporte President Trump. Pari zvino marelations ari strained futi nenyaya yecoronavirus, nyaya yekuti yakatangira kuChina, and also pane maallegations ari kuWashington ekuti pane inonzi economic espionage yekuti hapana trust irikuitika patrade dzenyika mbiri idzodzidzi.
Tinoona sekutaura kwamaita kuti ukama pakati penyika mbiri idzi hunopinduka pinduka nguva dzose. Munofunga kuti nyika idzi dzichambozosvika pakuwirirana zvakasimba here?
America neChina inyika mbiri dzinodyidzana economically. Zviri inevitable kuti vachakooperate nekuti they are the largest trading partners in the world.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekudzidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia ne Studio 7. Rudziko kambo kanobva kumushakabvu Leonard Dembo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri 2512. Dzimwe nyanzvi mune zvematongoro enyika dzinoshora hurumende dzichiti haina kugara yataurira vanhu chokwadi pamusoro pecoronavirus kubva pekutanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.